Manerakana na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 29 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hatisi magweta. Takumbira magweta kuti mbori yatotoongorora raikana maongorora munogona kuona kuti apa pakaparwa mhosva.
Gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti gwaro remafambisirwo emari asina kunaka kunasa riri kuburitswa munguva pfupi inotevera.
Kana kuzonyora kunozoitwa kune kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki anointeresita vechidiki kuti varambe vachiverenga vanokura vane tsika yacho.
Zimbabwe International Book Fair inotanga muHarare nhasi.
Daisi shuga cheti ni mtengo wa kwira zakawanda across the board ni mtengo yiku kwira. Adini shugunya ukonzereswa ni kwira kwa kaita mtengo ye mafuta shondora pura.
Mitengo ye zinu yota angashuku kwira mshireme kuwezerwa kwa mafuta ya kufambisa zimoto kari. Chikwarache na vuche Zimbabwe Warriors chinokunda Mauritius mumutambo we chan. Iye ndiwe mingwa emi sore na uzedu za nasi zichiva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. National Social Security Authority kana kuti NASA yavimbisa zvekare kuburitsa gwaro rinoratidza uori unonzi wakaitika kukambani iyi iro raunza mutauro munyika. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza varambawo nyaya yekuti vakapiwa mari yechoko muhomwe negurukota rezvekushanyirwa kwenyika amai Priska Mpfumira avari kupomerwa mhosva dzeuori. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vashitaura nevatorere nhau muHarare nhasi sachigaro webhodhi renasa vaCuthbert Chindori vati gwaro reongororo yakaitwa kunasa richabudiswa munguva pfupi iri kutevera.
Tichagara pasi sebhodhi totarira management yedu, totarira maprocess yedu senasa, tobatisisa zvimwe zvacho zvingangobudiswa naminista kati tikapedza svondo rinei. Iripoti, like you say, is a public document, ichazobuda in the public domain. But tinyatsoteedzera zvinyorwa zviri mairi, tobatsira NASA pakutanga, tobatsira vacho vari mabeneficiaries emunasa kunyanya mapensioners edu.
Pambenge paita ropa rakaipa pakati pedare reparamende namai Nzenza avo vange vachitsika madziro kuti gwaro iri ribuditswe sezvo vaiti magweta avo achiri kuripenengura uye vanoda nguva.
Saka takaona kuti hazvina kunyatsogadzikana, asi nekuti isu hatisi magweta. Takumbira magweta kuti mbori yatotoongorora raikana maongorora munogona kuona kuti apa pakaparwa mhosva. Kana kuti aiwa apa hapana kuporoka mhosva, kungotadza kumaneja. Muri kunzwa? Kana matadza kumaneja ndo basa rachairman neni kuti tigadzirise management. Asi kana paine panoonekwa kuti pakatoparwa mhosva zvechokwadi, iroorara basa remakoti kai. Ndo basa reZimbabwe anti-corruption yakaitwa na president, yakatotanga basa rai. Saka ikoko hatisviki ikoko. Asiwo vachaita basa ravo nemazvo sekuona kwavo.
Vane ruzivo nezviri kuitika kunasa vanoti gwaro iri rinoburitsa pachena kusafambiswa zvakanaka kwemari dzenasa. Amai Nzenza varambawo kuti vakapiwa mari yechioko muhomwe naamai Mpfumira avo vari muusungwa vachipomerwa nyaya nomwe dzeuori uye dzimwe dzenyaya dzavari kupomerwa dzinobatawo nasa. Zvichakadaro, munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanotisangano ravo harisi kufara nekunonoka kuri kuitwa kuburitswa kwegwaro reongororo yakaitwa kuNASA vachiti vave kutoronga zvekukwidza mainzenza kumatare.
Kana tikazoona mazuva achiendera pamberi achifamba kusina zvaitika sezvavimbisa, tatoindiketa kwaari kuti tichaenda kudare. Ndiyo nzira inenge yasara kwatiri kuti tikwanise kuziva kuti ndezvipi zvakabuda. Vakawanda vanoziziva kuti sebato reZCTU ndisu vekutanga kukomplaina kuti hatisi kufara nebusiness kana kuti neinvestment iri kuitwa neNASA.
Zvichakadai, sachigaro weZAC amai Lois Matanda Moyo avo vano vemudzimai wegurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vasifusiso Moyo varamba mashoko ari kutenderera pasocial media ekuti vaimbo vegurukota rezvemigodhi vaObert Mpofu vasungwa nekomisheni yavo. Amai Moyo varamba kutaura zvakawanda nezvekuferefetwa kunonzi kuri kuitwa vamupofu vachiti kana izvi zviri kuitika hazvisi zvinhu zvingataurwe kuvatori venhau. Vane ruzivo nezviri kuitika kuZAC vanoti vamupofu vari kuferefetwa nekomisheni iyi nenyaya dzine chekuita nemangoda ekwachiyadzwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Kambani inogadzira shuga Tonga Hewlett inonzi yakwidza mutengo weshuga nezvikamo zvingada kusvika kuzana kubva muzana kutanga nhasi. Gwaro raburitswa nekambani iyi rinoratidza kuti mutengo wepakiti yeshuga ine uremu hwekirogiramu imwe chete kana kuti 1 kg wakwira kuenda pa$8.61 kubva pa$4.99 yemari yemaRTGS. Pakiti ye 2 kg yeshuga yakwirawo ichibva pa$9.98 kuenda pa$17.22 kana kuti kuenda pamadhora gumi nemanomwe ane masendi makumi maviri nemaviri. Kukwira kwemutengo weshuga uku kunotevera kumboshayikwawo mune zvimwe zvitoro mazuva mashoma adarika kweshuga. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hausi mutengo weshuga chete wakwira asi kuti zvakawanda zviri kukwirawo mitengo zvichikonzerwa nekukwira kwemutengo wemafuta edzimotokari. Ngatinzwei vachitsanangura.
Taisi shuga cheti nemutengo wakwira zvakawanda across the board zvine mitengo yekukwira. Hatini zviri kunyanya kukonzereswa nekukwira kwakaita mutengo wemafuta svondo rapfuura nekukwira kuita zvimwe zvinhu zvakangosiyana siyana zvinoshandiswa mukugadzira zvinhu zvakaita sana shuga. Saka idambudziko ratatarisana naro kwete kushuga chete but kune nezvimwe zvigadzirwa zvakasiyana siyana.
Dambudziko riri kusimudzwa nevakawanda Dr. Chitambara nderekuti mitengo yezvinhu iri kukwira asi mihoro iri kuramba iri pairi. Ichokwadi here?
Ichokwadi generally miore inotambirwa nevashandi haina kunyanya kukwira. Zvakudependa futi nemasectors. Of course mangana masivu 7 vakatimbopiwa kacushioning allowance ka about 400. But generally inflation yaita erode ma real incomes evanhu. Saka vanhu vatonyanya kuomerwa zvakanyanyisa nekuti mitengo iri kunyanya kukwira. Then mihoro pairi kukwira haisi kukwira nechikamu chinoenderana kukwira kwaita mitengo. Saka ndo pane dambudziko ipapa. Zimbabwe tato ne one of the cheapest labor force muregion, not just muregion but even in the whole world.
Tinonzwawo vanotengesa mafuta vachiti mutengo wemafuta muZimbabwe ndo wakachipawo mudunhu. Munoti
ichokwadi, not only chete but even makaona tine magetsi atochipisisa muregion yese. Saka maprice distortions anya kuunzwa nemacontrols aripo uyewo zvakare nereintroduction yeZimbabwe dollar yaunza maprice distortions kuzvinhu zvakaita senyaya yemafuta emotikari, nyaya yemutengo weelectricity, even mitengo yezvinhu zvakaita sana chibage nezvimwe zvakadaro. Saka kune maprice distortions aripo ari kuafectawo zvakare mumafambisiro akanaka emabhizimusi. Terine dambudziko oro zvakare riri kuita kuti mitengo inge ichikwira kushayikwa kwemagetsi kuri kuitika kwekuti on average pazuva vanhu vari kuita 18 hours vasina magetsi vanu itama zvema bhizimusi vakutoshandisa majenereta kuti vange vachikwanisa kuramba vari mubhizinesi.
Konyayo yekushaikwa kwechingwa tiri kunzwawo vakawanda vari kuchema kuti hachisikuwanikwa.
Sekutangisisa production yechingwa yaderera. Chechipiri mutengo wechingwa tambotaura nyaya yemadistortions iyoyo kuti zvakuita kuti vanogadzira chingwa nenyaya yekuti mutengo wechingwa unokontrola nehurumende vasagadzire takawandisa nekuti mamajinzi avo aerodwa zvakanyanyisa.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunhare muHarare neStudio 7. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, rinoti nhengo dzaro dziri kukundikana kuenda kumabasa nekuda kwekushaya mari yekufambisa, asi dzave kushungurudzwa nevakuru vezvedzidzo mumatunhu pamwe nevanofungidzirwa kuti vasori. Munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vanoti sangano ravo riri kuwana zvinyunyuto izvi kubva kumatunhu anoti Chikomba, Mudzi, Mutoko nemurehwa kumashanaland East, kuchitiwo Chipinge kumanikaland nekumateveleland South. VaMajongwe vanoti vakuru vedzidzo mumatunhu aya vari kutyisidzira varayiridzi vasiri kuenda kumabasa ava uye vari kuvashevedza kumisangano inenge ichikokerwa nevasori, uko varayiridzi ava vari kutyisidzirwa vachimanikidzwa kuti vadzokere kumabasa. Studio 7 yabata mukuru wezvedzidzo mudunhu reChikomba vaEmmanuel Kwenda, ava varamba kuti havana ruzivo nezvenyaya iyi uye kuti zvakadaro hazvisi kuitika mudunhu ravo. Hatina kukwanisa kubata mukuru wevasori kuChikomba sezvo nhare yake yanga isingapindi. Ngatinzwe vaMajongwe vachitsanangura zvavanoti ndo zviri kuitika.
Tikatarisa zviri kuitika, vashandi vakawanda vakutaura kuti havagoni kuenda kubasa ende mari yacho yavari kutambira haikwani. Vapedza kudaro vehurumende vochifamba vachishungurudza varayiridzi vaya, vanhu vari kushungurudza varayiridzi pana vari kubva vanonzi madistrict schools inspectors, koita vasori vecio vari kufamba muzvikoro vachishidzira vashandi. Asi chikuru ndechekuti vashandi ava vashandiwo vanotobhadharawo rendi, vashandi vasingagoni kuzviraramisa vagoni kuendesa vana kuzvikoro, asi tavanogona nekuti vanongoda kushungurudza vanhu vari kurwa hondo dzavo. Ende chikuru ndechekuti ngavanzwisise kuti zviri kuitwa nevarayiridzi izvi inyaya yekuti vari kudzira nehurumende anovazi yeemployer. Saka tiri kudzira naemployer vedu, asi pane vamwe vari kupindira pakati. Hamene kuti vakapuhwa mapurazi here, hamene kuti vakapuhwa mota here? Ende vanhu ivavo tinoti zvavari kuita hatikurudziri kuti zvinofanira kunge zvinhu zvakanaka. Ende kutaura kana vakaramba vachidaro kuyanika nyaya iyi kwayelo kuyanika nyaya iri kueducation international, nekuti kurarama kwaticha muzimbabwe kwakutionesa.
Matunhu api ari kushungurudzwa nhengo dzenyu idzi?
Kune nzvimbo inonzi mashonaland East, kune madistricts mairi matatu ariko. Kubva kubhodha uko unopinda munana murehwa Mutoko umu, wobva imomo unopinda muchivhu wotenderera area yekwasadza iko. Kune vanhu vari kuita izvozvo, mobva iva moenda kumanikaland kune nzvimbo dziri kuita izvozvo. Tobva ipapo toenda kumatebeleland South kunana Gwanda uko, kune vamwe vanotozviita vakuru vebasa.
Muri kumhangara here zviitiko izvi kumapurisa?
Tiripo zvekuti tikanomhangara nyaya idzi kusiyaiwo kana kumapurisa, vanhu vakangofanana chavo ndechekuti vacreate environment yekuti varayiridzi vese vari kushanda isu tine zvichemo zvedu. Asi tiripo ndekuti iyeno zvatisina option nekuti taedza kuvataurira, ende tsamba tiri kungonyora kwavamunangagwa wacho tiri kutonyorawo tsamba kuti dai ava vakuru ava vatisiya tichiita zvinhu zvenyu. Nekuti kana tikaenda kunoudza vamunangagwa kapurezidendi wenyika, tataura napurezidendi tichitaura zvichemo zvedu, ko avawo vamwe hava kuuya kuti vakuda kuita kuburitsa mazino avo kuruma isu vachitishungurudza. Ndokunga pane kuti pezia ndichataura ndichange ndichitaura kuti kuyeri yakati kuna DSI anonzi Chakati, kune MCI anonzi Chakati, ari kufamba nemota yehurumende nepetu yehurumende, asi ari kushungurudza vanhu.
Vanga vari munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunhare muHarare neStudio 7. Dare repamusoro reHigh Court nhasi rarerutsira zvishoma vanorwira kodzero dzevanhu vanomwe vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Asi vanorwira kodzero dzevanhu ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Vanomwe ava vanzi vaende kunozvipira kumapurisa kamwe chete pavhiki kwete kamwe chete pazuva sezvanga vachiita kubva zvavakasungwa mushure mekuenda kumusangano wekuMaldives wavanoti vainge usinene kupidigura hurumende. Vakasungwa vanoti vaGeorge Makoni vatatenda mombe yarara, vagamuchirai mukura, vanyasha mpasho, muzvare farirai gumbo nzanda, muzvare stabile dewa, uye muzvare beauty ritanyampinga. Vanomwe ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Musanganya uye weStudio 7 abata muzvare dewa.
Tanga takasungwa tichireporta katakapuwa bilti kabuda, tikatanga tichireporta kumapurisa everyday pakati pa6 dzamakuseni na6 dzemanheru. Saka nhasi tiri kufarira kuti at least mabio conditions edu arelaxwa, takwanisawo kureporta ka1 paweek musi Friday between 6 dzamakuseni na6 dzemanheru.
Mungatitsananguriro kuti makabatwa sei panguva yamanga muri muusungwa?
Ndongotangabvira patakabva kuno kuti tichienda kuprogramu iyi yemahuman rights, hatisidzi dzokutanga. Kana uchitoshanda muZimbabwe uri human rights defender, maprogramu akadai anoitwa akawanda. Batakashamisika tichinzwa bepa reHerald richinyora manyepo ekuti taenda kunodzidziswa kuti tobvisa sei hurumende nechisimba. Saka patakatanga kuona mastori dzakawanda chinobuda muHerald, tikazoona zvava kubuda paZTV tavatatozva kuti obviously tichasungwa, because kuvakwa kuri kuita manyepo aya ndekuda kutitsvagira mhosva. Saka tichitodzoka tichitosvika paairport, takasvika pakamira vanhu vakawanda avo vakabva vatotisunga zvataenda kupolisi kusensa. Hatina zvedu kurohwa, but taingotyisidzirwa. Tikataendawo kumajor state court, but tikanyimwa bail tikazonzi tiapply kuhigh court, tikanogarawo kurimandi. Isusu tandiri kuchikuru bushimo section uko kune maconditions asingatomboiti. Hakuna chikafu, hakuna mvura, kuri kuenda magesi, hakuna mushonga. Varwere vasungwa vari kungorwara pasina kana kuti kuitwa zvakanaka.
Makagara muusungwa kwenguva yakareba sei?
Ndakagara 4 months, vanokwana 15.
Vanga vari muzvare Stabile Dewa, vanove mukuru wesangano reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence, vari parunare muHarare naMarvelous Musanganya weStudio 7. Zvichakadaro, mune imwewo nyaya yanga iri kumatare edzimhosva, dare reSupreme Court rambosendeka parutivi kupa mutongo panyaya yakakwidzwa navaGift Konjana veMDC yekuramba kutambira zvakabuda musarudzo yekuChegutu West. Dare iri rati richapa mutongo waro masvondo maviri anotevera. Vakonjana vakakunda musarudzo idzi, asi Zimbabwe Electoral Commission yakatadza kuverenga mavhoti zvakapa kuti zvizonzi vaDexter Nduna veZANU PF ndo vainge vakunda. Zimbabwe International Book Fair inovhurwa nhasi muHarare paine kurudziro kuvanyori kuti vanyore mabhuku anoratidza nekubudisa zviri kuitika nguva ino sezvaiita vanyori vekare. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuvhura ZIPF, munyora nemukurumbira uye vanga vari munyarikani vaStanley Nyamufukudza vati vanyori vanofanirwa kunyora mabhuku anoenderana nenguva yatiri kurarama.
Zvinokwanisika kunyora mabhuku anogona kubata pfungwa dzevanhu akaverenga zvinhu zvaanokwanisa kunzwa kuti ndezvezera rake, ende zvakanyorerwa zera rake. Kushanda kwazvinongoita ndekwekuti anenge akuchata hapana here chimwe chakadai sosanigagona kuverenga, ende ndo mhodzi yacho iyoyo. Kana kuzonyora kunozoitwa kune kwabva pakuwana mabhuku paudiki anotaura nezveudiki anointeresta vechidiki.
Mashoko aya atsinhirwa nemumwe munyori vamemori Cherere vakanyora mabhuku anosanganisira Somewhere in This Country, Chudikidiki uye Choriro and His Gods.
Kuti isisu tichikura mushayoka mabhuku ataiverenga kushona tiri vana vaduku, aitaura zvambuya, amai, sekuru, baba vanofamba, kadzi inofamba, waibva waona kunharaunda yakuri kusanganawo nayo zvakare mabhuku. Saka waisanzwa kurasika, wainzwa kubatanidzwa nenharaunda yako remabhuku aunoverenga.
Mumwe mudzidzisi wepachikoro chinodzidzisa zveurayiridzi cheNyadira Teachers College muzvare Roslyn Kupekera vanoti vakaita tsvakiridzo yakaratidza kuti vanhu vanonzwisisa zviri mubhuku kana vakabatanidza zvinyorwa nemamiriro avo.
vanyori vane chikweretiwo kuvaverengi nekuti vaverengi vari kuti imi vanyori tipei zvinhu zvinoshanda munguva yatiri ino kwete kutipa zvinhu zvisingashande kutipa kuti tinodabira sei Mediterranean Sea isu tisina munhu tiudzei kuti kana tichida kubira kana Nyang'ombe River tinofamba sei tinodii
mumwe munyori mukuru muzambia uye vari mudzidzisi mukuru pachikoro cheuniversity of zambia Dr. Chela Chilala vanoti hakuna simba kunyange rehurumende rinomisa kupararira kwepfungwa dziri mubhuku kunyange rikabhanwa ZIBF gore rino iri kuitwa pasi pedingindira rekuti footprints of the book milestone and opportunities vachirere vanoti vakaona dingindira iri rakakodzera sezvo vari kuda kuona mafambiro akaita vanyori vekare uye kuti vadzidze zvakanaka zvavakaita
tingadzidze chii nokumbonyanyosimuka kwatakaita zvikuru senyika pamabhuku togowana zvenzira kuti sei zvisisi kuite
gungano rezibf riri kupetwa nemusi wemugovera zvichakadaro mune imwe wonyaya vanoita zvemafirimu vaine mukurumbira munyika vadavis guja nevamwe vavo vatatu vanoti vapeter churu vatendai madua navakuda brighton gwititi ava vakasungwa nezuro mangwanani vachipomerwa mhosva yekuita mutambo vasina kupiwa mvumo nebhodhi recensorship vapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba firimu iri rinonzi Lord of Kush uye rinonzi rakaratidzwa kutheatre inzi park nemusi wechishanu Lord of Kush rinotaura nezvehondo dziri kuitika kupakistan hatina kukwanisa kunzwa kucensorship board kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi sezvo vanga vasiri kudavira nhare mbozha dzavo ndakamirira studio 7 muHarare ndine Arthur Chiguriwa
Nasi vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship icho chine chinangwa chekusimudzira vechidiki vanoita mabasa akasiyana siyana vekuAfrica vaungana muguta reWashington DC muno muAmerica. Munyarikani pagungano regore rino igurukota rezvekuwaniswa kwedzimba muhurumende yeAmerica Dr. Ben Carson. Gore rino Zimbabwe yakamirirwa nevechidiki vanosvika makumi mana nevaviri. Mike Hove weStudio 7 abata mwaka mirira Zimbabwe paurongwa uhu muzvare Primrose Tinashe nokwara.
Ini basa rangu randinoita pachirongo ndiri audiologist. Zvazvinongoreva ndezvekuti ndinoshanda nevanhu vasinganzwi zvakanaka saka kubvira pakuongorora nzeve dzevanhu kuona kuti dziri kunzwa here kana dzisiri kunzwa dziri kunzwa zvakaderera zvakadini kana pane zvinenge zvichida kuzoitwa tadaro pane mashina yenzeve yatinoshandisa inonzi mahearing aid or macochlear dzatinenge tichizokwanisa kupa vanhu kuti vabatsirikane.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuda kuva nhengo yechirongwa ichi?
Ndanga ndine shamwari dzakati dzakanga dzapfuura nemuchirongwa ichi. Ende ndakaona shanduko yanga iri pavari pakuburikidza nechirongwa chino chine kuti vanodzoka vavandudzika mafungiro avo nemaitiro avo ezvinhu uye mikana inowanikwa kana wapfuura nemuchirongwa chinochi zvinoita kuti zvikubatsire kudzoka kumba woita zvawanga uchiita zviri pamhando iri pamusoro. Uye zvakare isu vamwe tinofarira kuona nyika saka yainge iriwo umwe mukana yekuti tikwanise kuita sei kuonawo dzimwe nyika dzatanisa ndakwanisa kumbosvika kwadziri.
Iyo America yacho makaiona sei?
America aiwa kwatiri hako kuri kufaya ndiri kuNew Jersey saka tiri pedyo neNew York tinomboita tichiendawo nenguva yakadaro tichidzoka saka zvinhu zvinongonakidzawo kuona nzvimbo nyowa.
Matove nemavhiki anopfuura mashanu muri kuno kuAmerica muri pasi pechirongwa ichi pane zviripo here zvamungati madzidza here zvingasimudzira mabatiro amunoita basa renyu?
Zvekudzidza zviripo zvakawandisa. Chekutanga kudzidza kune vamwe vangu vatakauya navo kune nzvimbo dzakasiyana dzemuAfrica nechekazhinji vanhu vanongofunga kuti kudzidza tichangodzidza kune vanhu vekuno vari kuno kuAmerica vanakatoona kuti mune vamwe vangu vatakauya navo ndine zvakawanda zvandadzidza kwavari.
Muzvare Primrose Tinashe nokwara mumwe vechidiki vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship vari parunare na Mike Hove weStudio 7 vari muno muWashington DC. Vamwe vanasikana vanoti vanoda kuti hurumende iise urongwa unoita kuti vakwanise kuzvidzivirira kubata pamuviri kuitira kuti vasavhiringidze dzidzo yavo. Asi izvi hazvisi kutambirwa zvakanaka nevamwe vanoti kuita urongwa hwakadai zvakafanana nekupa vanasikana ava chitambi chekuti vaite zvepabonde pamadiro. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Vachishanda nesangano rakazvimirira resurfeeds vechidika vanoti vanasikana vakapuwa pachena zvikwanisiro zvinoita kuti vasabate pamuviri pamwe nezvirwere zvepabonde zvinoita kuti vanasikana vasarasikirwa nedzidzo uye utano hwavo huchigara zvakanaka sezvo vanenge vasingabati pamuviri munguva dzavanenge vachiita zvidzidzo zvavo. Surfeeds iri kuita chirongwa ichi kwegore rese pasi pedingindira rekuti Her Choice uye chine donzvo rekuti hurumende ibvumidze vanasikana vanotangira pamakore gumi kuti vange vachiwana zvikwanisiro izvi zvakaita semacontraceptives nezvimwe. Muzvare Tariro Chikuni vane makore gumi nemapfumbamwe uye vachibva kuRushinga. Muzvare Chikuni mumwe wechidiki vari kushanda nesurfeeds muchirongwa ichi.
Bonde riri kuitwa mucommunity medu. Bonde riri kuitwa amongst the youth ende mumwe nemumwe anenge achiita bonde. Saka zvinhu zvekuti kana bonde richiitwa panoda information.
Mumwe musikana wekumberengwa Muzvare Marita TV vanoti vanasikana vakawana mukana wekushandisa zvikwanisiro zvinodzivirira kubata pamuviri remangwana ravo rinenge rakarongeka.
Tinoreducea rate yemapregnancies. Machine pregnancies vana vadiki vari kumitiswa tikastarisa.
Mumwe mukomana wevechidiki ari muurongwa hwesurfeeds varunyararo muswaba vanotiwo vakapinda muchirongwa ichi nepamusana pematambudziko anosanganikwa nawo nevechidiki vanoita zvepabonde vasina kudzivirira.
Zvinozoitika ndizvo kuti chikoro chinochadambukira ipapo like Mashana Central izvo zvizvi maeli marriages ndokwakawanda ofichi ndokwandinobva.
Asi vaSteward Mutaka vanoti havawirira nepfungwa yekuti vanasikana vanga vachipuwa zvikwanisiro ivo vasati vabva zera.
Chakonzera kuti vana vaite zvebonde ndechekuti dzidziso dzavari kupiwa dziri pamusoro pezera ravo. Asi kana vana vakapiwa dzidziso dzinoenderana nevana havaiti zvebonde.
Nhengo yeparamende yeZANU-PF uye vari nhengo yekomiti inoona nezvedzidzo vaJohnson Maduku vanoti panofanirwa kutanga paitwa tsvakiridzo munyika kuitira kuti kuonekwe kuti vana vari kuita zvepabonde vave pazera ripi uye kuti vobvumidzwa here kupinda muurongwa hwokupuwa pachena zvikwanisiro zvinoita kuti vasabata pamuviri kana zvirwere.
Ngapaitwe research, tipiwe research chacho tione, then I think we'll be able to make an informed decision as a nation.
Munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vanoti zvakakosha kuti vanasikana vasati vasvika pazera rekuwanikwa vadzivirire kuita bonde.
Saka zvakanaka kuti vazvidzivirire, kwete kuzvidzivirira pamuviri chete asi kuzvidzivirira kuti vasabatiwa nezvigwere zvakasiyana siyana zvakaita seutachiwana weHIV neAIDS.
Mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Bernard Madzima vanotiwo mutemo wenyika hubvumidzi kuti vana vari pasi pemakore gumi nemana vawane hurongwa hwokuronga mhuri vasina mvumo yevabereki vavo.
Tine mitemo inotaura yatinoti age of consent, tine age of majority. Saka pari zvino mitemo iyoyo inototaura kuti izvo kana tichiti age of consent to services tinenge tichireva kuti kana asati asvika zera iroro anenge achitofa kunge achiaccessa maservices iwayo aine mubereki or guardian. And muZimbabwe age ye consent to services i-14 years zvichikwira.
Vamadzima vanotiwo tsvagiridzo yavakaita muna 2015 inoratidza kuti vana vakawanda munyika vanotanga kuita zvepabonde vava nemakore gumi nematanhatu. Vanoti sangano ravo rakaona kuti vana vazhinji vari kusangana nematambudziko nekuda kwekuti havakwanisi kuwana zvikwanisiro zvekudzivirira kana vasina munhu mukuru, izvo zvakapa kuti vatange urongwa uhwu. Sangano reUnited Nations rinoti vanasikana vari pakati pemazana mashanu nemazana manomwe zviuru vari kusiya chikoro muZimbabwe mushure mekunge vaita pamuviri. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanasikana dzinoti hurumende pamwe nevaberekiwo vachida kana kusada vanofanirwa kutambira chokwadi chekuti vana vari kuita zvepabonde nguva yavo isati yakwana, nekudaro panofanirwa kutorwa matanho akakodzera uye anotambirwa nevana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mutambo wechano watambwa nhasi Zimbabwe yarova Mauritius 4-0 kuMauritius kwakare. Tava tashuka kuma gumwe chirongwa chedu, anakuoneka yane mufaro, jini chonga kande miri, ndokusia mina standikile mshanga.
Soko izika atisenda bagu vii.